manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi kuri musi wechishanu mbudzi 24/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko ataurwa neUnited Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro.
Sangano reUnited Nations nhasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika.
Zvinhu zvekuita kuti vanhu vaite vending zvacho hasi zvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti kinopedzisira apa chingeva kuti Kate and Mouse kunge tingati gonzo nekatsi zvirikuramba zvichimhanyisana nguva nenguva.
Kanzuru yeHarare yoita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvakataurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwekorera. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova anoradzikwa nhasi kumusha kuchivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations nhasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika. Izvi zvinotevera kupambwa nekupondwa kwevaive nhengo yebato rinopikisa reCCC mufundisi Tapfuma Nei Masaya svondo rakapera. Mumwe wavakapambwa naye ndiwa Jeffrey Kalosi avo vakawanikwa vachiri vapenyu. Muna nyama vuvu, mukupera kwesarudzo vakafano bata chigaro chemutauriri weCCC vapromise kwananzi vakapukunyuka mushure mekubatsirwa nava Nelson Mukwena kumisa vasori vaida kuvapamba. Vamukwena ndivo vakazopambwa manhero acho vakazonorasirwa kumapinga. Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dziri kuramba dzichiitika munyika. Taedza kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi remapurisa, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vanoferefeta nyaya dzese dzinenge dzamhangarwa chero veruzhinji nevanopikisa, vachiti havasi kuona zviri kuitwa nemapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Mashoko ataurwa neUnited Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro. Asi chandinoziva ndechekuti anogona kuita mashoko arikutaurirwa vasinganzwi, nekuti mashoko akadai kana ataurwa tinotarisira kuti pave nekushanduka kwezvinhu kunoitika. Asi inini mazira ndinoita hurumende yeZimbabwe handitarisire kuti pane chinonyanya kushanduka.
Kana masangano akaita seUnited Nations achitaurawo kudai pajekerere kunyika yese pasi rese, zvine zvazvingaite here kune mafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika?
Kwete. Nekuti hurumende yedu inoita kunge nini, maitiro ainoita havaratidze kutirimuka kana paitika chinhu chakaita seichocho. Nekuti chinhu chinonyadzisa vaZininga kuti mutaurwe pajekerere kuti aiwa zvamuri kuita zve zvekupamba vanhu uye zvekuuraya zvinhu zvisingatarisirwe kuhurumende inonzi hurumende yevanhu. Asi mazira andinoita hurumende yedu ayo inoita kunge nini chaiyo, haitirimuki kana pakataurwa zvinhu zvakadaiso.
Hazvisi zvanyanya here takambonzwa kubva kumashure uko vanaitaidzamara nanhasi kwakangonzi zii mudungwe wacho wakakura, zvino unongonhingi watorwa, nhingi wapambwa, nhingi wapondwa, zvinofanirwa kuitwa sei chaizvo kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika?
Zvanyanya zvinyinga vanhu vanhu vakanyangadika nevanhu vakapambwa, vakarohwa, vakasiya varasirwa mumasango nemunzira vati wandei. Zvazvichida kuti pachiwanika chinoitika, nekuti zvazviri kuratidza zvinenge zviri kuratidza kuti hurumende yeZimbabwe hairemekedze vanhu vayo, haityi, haina chairi kuratidza kuti inotya. Saka papa achitoda zvinotomboita kuti imbozunguzuka mbijana, kuitira kuti izive kuti zvinhu zvakadaro hazvisi zvinhu zvakanaka uye hazvisi zvinhu zvinofanira kuramba zvichimbodzokorora.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology. Muzvina fundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Kanzuru yeHarare iri kuita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvakataurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu ava vanoti havana kwavachaenda kana kanzuru nehurumende dzisina kuvapa mabasa nemari kuti vachengete mhuri dzavo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Hurumende nemusi wechipiri yakapa kanzuru yeHarare svondo rimwe kuti ibvise vese vanotengesera mumugwagwa, uye ichapindira kubvisa vanhu ava kana kanzuru ikatadza kuita izvi. Hatina kukwanisa kutaura nameya veHarare Valavu Joy Chitengu, asi sachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati vaombera Ishe Nhende vaStudio 7 kuti kanzuro yanga ine urongwa hwekuderedza kupararira kwekorera uye hurumende yaakira paurongwa hwayo.
Asi apa pazoita nyaya yedenda rekorera rabva ratikuta seguta senyika, rabva radiklewa kuti rava national disaster. Izvo zvakonzera kuti hurumende imboonawo zvinhu zvatinotaura kuti aiwa muHarare madi muri kukumbira vanhu vari kuzara, ende munoda kuti muwanirwe nyaya yekuti moitwa sei kuti tiwane kuti vanhu vawanirarama.
Asi vanotengesera mumugwagwa vakaita samai varaidzo mukwena vaudza Studio 7 kuti havasivo vanokonzera korera, uye vanoda kuti hurumende nekanzuro dzivape pekushandira. Amai mkwena vanoti vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakapiwa basa kana mari. Amai Chidoka Huni vaudza Studio 7 kuti hurumende ngaisiyane vanotengesera mumugwagwa vachiti kushaikwa kwemvura nekusata kurwa kwemarara ndiko kunokonzera kupararira kwekorera. Vati vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakaona basa kunyange iri kutsvaira kumba kwemutungamiri wenyika kuState House.
Nhasi endai munotsvairawo kuna First, tonotsvaira here hatirambe. Kana ukatinotsvaira kuState House tinoda nekuti tichaita kuti mhuri yedu irarame.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumugwagwa reviset vaSamuel Wadzai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. mushande mukuru anoona zvofambisa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akele vaudza Studio 7 kuti chinodiwa haisi hondo nevanotengesa mumigwagwa nekanzuru kana kuti hurumende, asi kuti kugara pasi voronga kuti dambudziko ringagadziriswa sei.
Nekuti chikonzero chekuti mukadarisa kuti zvinhu zvekuita kuti vanhu vaite vending zvacho hasi zvaadreswa, saka naizvozvo muchaona kuti kinopedzisira apa chinhu yavo kuti kete nemausi kunge tingati gonzo nekatsi zvirikuramba zvichimhanyisana nguva nenguva, uyezve tingati hurumende yedu izvekanzuru pache zvayo haina maresources ekuti inokwanisa kusustaina zvavada kutiraya kuita.
Korera yanetsa munyika uye kusvika nezuro vanhu vanodarika zviru zvisere nemazana mashanu vange vabatwa nedenda iri munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa chekumiswa kwehondo pakati peIsrael neHamas kwemazuva mana chatanga nhasi zvichitevera chibvumirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechevanopfurikidza mwero kana kuti matororo. Pasi pechibvumirano ichi, chikwata cheHamas chiri kutarisirwa kuregerera vamwe vatapwa vanosanganisira madzimai nevana vadiki. Israel inotiwo icharegererawo vamwe vasungwa vari mumajeri munyika yavo vechiPalestine. Chibvumirano ichi chauya mushure mekunge nyika dzinoti America, Qatar neEgypt dzakaita hurukuro nemativi maviri aya kuti kukwanise kuutwa chibvumirano chigone kuzadziswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Pane nhaurirano dzakasimba chaizvo dzinosanganisira nyika dzine chido nokuti pasi rite runyararo saAmerica iri pakati pacho kuti vabatwa vakabatwa neHamas vange vachiburitswa pachichinjaniswa nevasungwa vakange vakasungwawo kuIsrael vari vokuGaza. Chibvumirano ichi chabvumiranwa kuti hondo imbomira kwamazuva mana chete. Nguva iyoyo ndo inenge ichiramba ichitauriranwa zvekare kuti kumira kwamboitwa mazuva mana uku hakungakwanisi kuwedzerwa here kunge kuriko kunobva kwaita ceasefire yepermanent yechokwadi yekuti hapanazve kuzonge kuchirwodorwiswa kwapera ceasefire iyoyi.
Munoona sei kumbomiswa kwaitwa hondo iyi zvataona zvichiitika nhasi? Zvinorevei semaonero enyu?
Inzira yakanaka chaizvo, good step yokuti yokutaurirana kuti aiwa hondo haingarambe ichienderera mberi, iri kuuraya vanhu vasinawo mhosva, zvekare iri kudzasa ufumi kungava hweIsrael kana kuti rwepasi rese, nokuti tinoziva kuti nyika dzinenge dzichidyidzana zvekasi. Pakumira kuhondo ichichanyanya kunetsa ndochokuti Israel iri kuti iyo haisati yasvika payakatara kuti ichasvika pokuti inge ichikwanisa kudestroya Hamas zvachose. Zvichava zvinhu zvichanetsa chaizvo izvozvo kuti zvinge zvichiitika, nokuti tinoziva kuti Hamas ina varwi vanosvika kuma 40,000 uku, vati vafa vanenge vashoma shoma chaizvo pamanamba iwayo, zvekare vanovanda navanhu.
Zvamira zvakadaro, tingawana zvimwe zvichizoitika here tichiona kuti chibvumirano ichi vanhu vari kuramba vachitaurirana kuti zvoitwa sei kuti vatapwa uyezve nevasungwa vanobva kunzvimbo mbiri idzi vawanikwe vachidzorerwa kunyika dzavo? Munoona matano aya akamira sei?
Tepi yakanaka chaizvo, inofanira kutendwa nyika dzakaita sana America kumiramira kwadziri kuita kuti hondo iyi ikwanise kupera, vabatwi varegedzwe, Hamazi inge ichimanikidzwa kubvumirana nedzimwewo nyika dzinotidzo aiwa ngakuitwe nyika mbiri yeIsrael apa yePalestine apa. Hamazi iri kuramba izvozvo, ichitiyo Israel ngaibve zvachose pairi inyanga ishaikwe zvinova zvino zvisingakwanisi kuitika saka fungwa dzehamazi hadzirevereki.
Avo vange vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kuOhio naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvinogara muBotswana zvave kugara zvakabatira ura mumaoko mushure meyambiro yakapiwa nemutungamiri wenyika iyi vamukwetsi Masisi yekusimbisa mutemo unoti zvizvarwa zvekunze zviri muBotswana zvisapinde mumabhizimusi anonzi akachengeterwa zvizvarwa zvenyika iyi chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Muyambiro yavo vachitaura mazuva mashoma adarika nevagari vemusha wedhimajwa uri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBotswana vamasisi vakatitsika kuti vekunze vapinde mumabhizimisi akachengeterwa venevevhu chete inogona kusika hondo pakati pevagari nevabva kure vachiti inofanirwa kumiswa. Vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabhizimisi akaita sekukanya zvidhina, kugadzira bvudzi, kubika chingwa kuna masimbi nezvimwewo zvisinei nekuti zviri kutyora mutemo wakanangana neuchengetedza mikana yemabhizinesi akadai kuzvizvarwa zvebotswana chete. Muna 2021 bazi rezvekutengeserana nemaindastri mubotswana rakadzika mutemo weindustrial development act uyo unoisa ruzhwa mumabhizimisi anosvika makumi maviri nerimwe chete anonzi akachengeterwa vene venyika iyi chete. Asi kubva zvakadzikwa mutemo uyu vekunze kusanganisira vana vezimbabwe vari munyika iyi vakaramba vakaisa zvimiti munzeve. Mashoko avamasisi aya akaunza kutya kukuru kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nechamuka inyama zvinosanganisira vaSamson Gonye avo vanotengesa miriwo muguta reFrancis Town.
Kana vakatibata tinofungudzira.
Ukova Brian Ngundu avo vanoita basa rekugadzira magetsi vanoti mashoko emukuru wenyika aya anodyara mbeu yeruvengo pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi.
Pane munhu ari kubhenefita nekuvako kwemaZimbabwe, especially if I have my Tswana colleagues vanoda kudzidza basa kwandiri. Kana dhati mbeu ikadyarwa mumwoyo mangu, then I restrict the knowledge that I'm imparting because hapasina kushandidzana kai.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafanochirara avo vanobva kubwera mudunhu reManicaland vanoti kurambidza zvizvarwa zvekunze kuita mamwe mabhizimisi kuchatuma vamwe kuita zveumbavha kuitira kuti vararame.
Famba chiba mvava kuti maZimbabwe anoti kuti totengesa titema tiraramise mhuri ndozvo takafambira hatakufambira kuzoona nyika kana matourist hatisi matourist.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vamasisi vari kuruma vachifuridzira nekuti vatarisana nesarudzo munyika mavo.
Samunoona kuti vanoruma vachifuridzira nekuti zvavanotaura pavanhu ndezvekuda kufadzana nanamunangagwana nevamwe vese kuti takabatana asi mukati vachiziva havo kuti havatozvidendi vanhu vekuBotswana ikoko havazvidi saka vaakuenda kusarudzoko vanenge vaakutoda kuona kuti vakasiya mabasa iwavo kana makambani iwavo vachienda kune vatorwa vari kubva kunana Zimbabwe vanogona kuruza maelection saka ndozvaakufungwa pakufungwa zvemaelection kuti vekuBotswana vanogona kuzotsamwa nekunyunyuta kuti vanhu vamuri kurega vachiuya vari kutotorera mabasa edu vari kuita mabhizinesi atiri kuda kuita isusu.
Botswana iri kutarisira kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru gore rinouya ra2024 asi mabasa ari pamusoro chete akachengeterwa zvizvarwa zvebotswana nehurumende iyi. Muna 2018 vamasisi vakazivisa kuti vakanga vachengetera mabasa ekushanyirwa kwenyika kune zvizvarwa zvebotswana chete. Haisi Botswana chete nemabasa akachengeterwa zvizvarwa zvayo sezvo nyika dzose dzine mitemo yakadai. Zimbabwe yakachengeterwa mapoka 12 kuzvizvarwa zvayo anosanganisira rekutakurwa kwevanhu, zvitoro, kugaya upfu, kusarudzwa kwofodya pamwe nekushambadzwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano remagweta reLawyers for Human Rights rinotirakwidza chikumbiro kudare redzimhosva reHigh Court rakamirira vamwe vadzidzi vepachikoro cheUniversity of Zimbabwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumiririra vadzidzi dzeSRC. UZ inonzi iri kuda kurambidza vamwe vadzidzi kupinda musarudzo idzi. Zvichakadaro, vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva yekuparadza zvivakwa kana kuti malicious damage to property. Vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Nyaya yavo ichanzwikwa mangwana kudare raMajor Street.
The Voice of America.
Varimi vefodya vakawanda vanotambira chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma. Izvo zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Amai Valerio nasivanga vari kukaroi Magunje Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunje amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri weZANU-PF avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove ZANU-PF. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato reZANU-PF rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa.
Zvikutambirwa zvakanaka kuterea. Ndirikutofara, ndirikutotenda. Kune mamwe maareas vanga vasati vanzwa kuti pane mudzimai paballot. Saka it was very important kuti ndiende imini chaiko paground ndivaone. Ndiunze shoko inonakidza yokuti tine mudzimai this year paballot totogona kutopinza mudzimai muoffice. Saka vari kufara. Mayouth ari kufara nekuti vari kuziva kuti kuna mama.
Nezuro amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tiri kuona kuti upenyu hwatinawo muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tiri kuda kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka awe ne life iri normal. Munhu wose anofanirwa kuva nemvura, for example. It's a normal ordinary thing, but mukaenda mumaareas ari kugarwa vanhu vari kutogeza, vari kuvacha hembe murwizi chaimo. It's not normal.
Patakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marallies iko zvino. Handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei pavanogara. Saka isisi tiri kuita inonzi car rally. Tikufamba province to province tichisangana nevanhu pavanogara, pavanoshanda, tichinyatsotaura navo. Ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria, muzvari Rufaro Chachikobo, anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya, vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe
uri candidate uri munhu wechikadzi uri kubato zvinomukurumbira sezaro PF kana kuti TPC hapana munhu vashuma vangakuvhotera nekuti vanhu vemuno unhu womuZimbabwe nemuAfrica ndiwe kuti munhu kadzi haakwanisi kupingamira nyika saka zvakanaka kuti aende achikumafuro nedimwe mombe asi hapana chinobuda.
Mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lavhumo Madhuku vanga vari muHarare nhasi.
Ndafamba kutsvika vese vari kutengesa vari kudini vanaita kana madzimai akawanda ndivanga vakawanda ivavo. Kuvati kuona zvauti njirozi. Tiri kuona kuti munototi munofanira kuramba muchingoita basa renyu. Ndozvamunofanira kungoita nekuti nyika iriko zvaizvo zvakawanda zvichiri kutamburika kuno. Saka mochirekedza hirozi bati kuti tinoza kukuru nekuti muri paherozi mungoziva kuti bato rezanopiyero arinenge ratarawo nguva yakatirebeira handisi kuti zviri yanguva yekuti mukati menyika kuti tinowo rimwe bato rezvematopepei chapachiita purezidendi asingazvi kuzanopiyero.
Mutauro webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC vaustalo Siziva vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakazorora nhasi. Sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai chete ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Muchatiregerera vateereri nyaya yatakupai sandiyo yatanga tichifanirwa kukupai. Michina yedu yari kuita aisikuita zvakanaka asi tichakupai nyaya iyoyo ina Nunurai Jena mangwana. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova aradzikwa nhasi kumusha kwake kuChivhu. Chigova uyo akambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe akashaikira kuSouth Africa kwaakanga ave kutambira nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata, varayiridzi venhabvu uye hama neshamwari muguta reChivhu vaungana munhandare yeGarwe Stadium vachionekana nemumwe wavo nhasi. Chigova asiya mudzimai mumwe chete nevanasikana vatatu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe shamwari yake chizvarwa chekuChivhu kwakare anga ariko kurufu rwaChigova, Julget Jongwe.
Eya, kunamo takatiriko kumba takararako kupinarawo yazvo batipirira kusitira muGarwe Stadium tanga tirimo zvakati.
Zvafamba sei?
Ndingangoti mukomana akatanidza nzvimbo yeChivhu tisingatarise kuti uyu anopinda chekupi kana tanoita nezvei, vanhu vese vangosangana tikabatana maoko tikamutema tikamuratidza mune zvakanaka.
Vamwe vechidiki vari kukura tinoziva kunana Liebenberg nezvimwe zvikorezvo vasina kunyanyomuona achakura, zvii zvavangadzidze pamusoro peupenyu hwake?
Chandanofadza nechidiki ndechekuti pane vatinenge tichionawo pamaterevhizheni vachitamba nhabvu vanga varipowo ipapo, zvaita kuti vavaone vachitaura navo vachitaura mufananidzo. Izvi zvaita kutiwo vechidiki vanzwewo shungu nekuti dai vasvikawo pachidhano chakasungwa naJoji chekutamba bhora uye kuonawo vamwe vanotambawo bhora varimo munzvimbo yedu yeChivhu. Zvakare vamwewo vakana vachitungamirira nhabvu vakachatandana nemapeza anasoza minuka nevamwe vakasiyawo tutamba nhabvu vakatandana Wada Stone ana Onesimo Basera vanga varipo vachiindarana kuita kana kuti vachitaura nevanhu, zvaita kuti vanhu vazhinji vabve kufara. Ndingangoti gungano hongu tanga tichema but vanhu vachitawo kufara nekuti vaonawo vanotamba nhabvu vanotimboona pamaterevhizheni.
Uyo ange ari chizvarwa chekuChivhu, shamwari yaGeorge Chigova aradzikwa nhasi, Julget Jongwe ange ari parunare kwakare kuChivhu neStudio 7. abva atisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwe chirongwa chelivetok chiri kuuya na 8 p.m. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandela imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethushelwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations isukutaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-Triple C.
Kuleyana ukuzisela yiso ziqedwe umbopho, ayiso zithotwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhwinsha.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yi-Hamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Alene Marashe, lo Tinashe Gaswa besethosa icala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba eUnited Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-Triple C. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Kalosi lengabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ibandla le-Triple C kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhatshana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Chidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngala macala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba kodwa akukabi lobotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo uphenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi.
Ukunyamalaliswa kwabantu kuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980 sile 43 years isenzeka. Yebo namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokho sile social media, njengalokho abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu yinto entsha. Hayi, indala lento lelo kisuke sithola uzibuse. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi isuka khona le kudala, iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo. Sezangena zatshona phansi lezimpande. Kudala kuphilwa ngalendlela, badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni. Ngakho kakulula ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo. Ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu, ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile.
Njengabamela amalungelo oluntu, kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu?
Thina abalwela amalungelo abantu into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe. Ingahlonitshwa nje iconstitution, lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo, le fanele izisayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture. Ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba, kulandelwe imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu. Lo khetho luzoba ngolukhululekileyo, imithetho izahlonitshwa, izahlonitshwa iconstitution. Lelizwe lizathuthuka, kube lemisebenzi, kube lentuthuko yonke lesidingayo. Ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle. Ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki, ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho, zokuhlonishwa kwentando yoluntu, zokuvota ngendlela ekhululekileyo.
Lo ube ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association. I-Studio 7 ayelisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Alan Marashe, loTinashe Gaswa, besethwe sayicala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolishi le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende woncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga. Okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo, ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa, azahlonitshwa okwehlukeneyo la lokho kwakusenziwa ngumuyi uRobert. Kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu. Kulusizi ukubana abantwana kuthweka basoze bebe lelungelo lokuthi bencintise. Anti abantwana bebekufuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo. Kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa. Kodwa akakusinto ethusayo, sikubonile kusenzakala even la ku-presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasuku Werere.
Sibone namu namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga leTRIPC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe balokhe ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso woncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla leZANU-PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubonile ukubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough. Kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama-individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israyeli leqembu lebutho eleHamas iqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israyeli. Phansi kwesivumelwano lesi i-Israyeli leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israyeli. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kwinsuku ezilandelayo beze befika amatshumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besitsho ukuthi impilo yani okuziphela ayisoziqedwe ngumbhobho ayisoziqedwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhulumisayo. So-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngasebe besilana labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi okuyiswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyocine ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumiswa nabo umlilo okuthiwa yisizimayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngata zombili ezilwayo ama-Israyeli nabona-ke amanje amaphalestina behamazi kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke mbona wathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezi ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kufi-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recession zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwento kutho ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israyeli ezweni lokusitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose impi ingrezi laba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunanzela okwenza le nto. And leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi. Engxenye impahla esikuzeke ukuthi isivumelwano fanele sibe khona nesokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take ukuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxa kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingana noma vele impilo ekhiswa nasifuni yabo ngokubangicaza okanye bafuni sasenza isivumelwano
kube nento ezibhaka abantu zivumelwane ezenza ukuthi impilo yezele ingasalikhona. Odla ngabe bangathi kulokuxabana bafuna ukuza kube nendlela ukuthi kube lomunye umlamlanguzo ozabetshela ukuthi hayi shona kule nto enje khulisane, bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inkankulu kakhulisane. So futhi thina into esifuna ibe khona impilo inakokuphila, kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele-Thanksgiving izolo, lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba ukuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye, ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi-ke uhulumende bezigaba ezijiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday, kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezichiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungqikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuthaki kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists, kodwa amapholisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Ukuthi abebandla le-TCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa, abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulezo mbusazwe njalo engomfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimi iqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina ababukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama surprise zabanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTCC inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesiCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lilomba lebandla lezombusazwe elokulingela ama structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu ona lo we Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult. So imboza le inxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhle puna imboza afaka isandla emunye ukufaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasimboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebulungisela ama by election. So ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa dulela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu iElectoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngoba ugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungulezo mbusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owe-Studio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHowmine esakhula eleDynamos kanye lelesizwe lama-Warriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqeshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGarwe Stadium bevalelisana lomoye namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqeshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upokine.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMaskandi uBongani Mlala odabuka eCholocho kodwa ohlabela kwele South Africa. UBongani usanda kwethula idlala delicha elilesihloko esithi ama baby shower. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngiyabingelela emsakazweni nakuzo zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo. Ngizalwa endaweni yaseCholocho eMgodi Masiki, la engizelwe khona ngakhulela khona. Emculweni ngifike ngomnyaka ka-2020 la engifike ngithula khona i-single track yami eyayithi ama baby shower. Abayithokozela kakhulu abantu, bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi. Ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571, 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli, ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngawumnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile iyangijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo nyonhlelo ngevikezayo kuLive Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo, sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele South Africa wabekwa namhlanje kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu beTripoli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.